Pakabudanya yangu pa studio yekutsvaga rubatsiro kune vakatibatsira pari zvino takapiwa 2000 rands nevamwe vari kutipromisa kuti vari munzira kuuya nevamwewo vakatipromisa transport kubva Cape Town kusvika kuHarare ini nemudzimai wangu free of charge. Saka ndinotenda nerubatsiro rwenyu mhuri yeZimbabwe. Ngazvirambe zvakadaro vana veZimbabwe, ndinotenda nerutsigiro rwenyu.
Mave kunzwa sei pari zvino?
Pari zvino ndiri kunzwa hangu kuti zviri kuchinja. Maronda ndakakuvara ari kupora kunze asi mukati haasati anyatsokupora zvawo.
Urongwa hwenyu hwakamira sei masvika kumusha?
Nechivimbiso chekuti kana tazoenda kuZimbabwe handisati ndave nesimba rekuti ndinyatsoshanda mabasa anorema. Ndezvekuti kana tasvikawo kuZimbabwe mudzimai wangu ndiye achangoitawo zvegadheni. Inini ndakazororawo hangu kuti ndinzwe kuti muviri wangu uri kudzokedzana zvakadini.
Kumusha ndekupi uyezve mhuri yenyu yakakura seiriko?
Kumusha ndiri kuenda kumondorongezi resettlements. Kumusha takasiya vana vatatu. Ndiko kumusha kumondorongezi resettlements ndokwatinoenda.